Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavateleri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kunyana 18 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kuti anga kurizolve nyaya yemaelections tisati tambotaura zvimwe. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatipira nemaelections.
Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinobuda muparamende apo vaMnangagwa vanga vachivhura paramende iyi. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hatisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatura mashoko avo kekutanga semutungamiriri wenyika pasi pechirongwa cheState of the Nation vachivhura paramende zviri pamutemo. VaMnangagwa vati dare iri richagadzirisa mitemo yekurerutsa mafambisiro emabhizimusi kurwisa uori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kekutanga muparamende kubva zvavagadzwa semutungamiri wenyika vaMnangagwa vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika asi vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa nyaya dzeupfumi nenyaya dzekushayikwa kwemari munyika. VaMnangagwa vati nyika icharamba ichishandisa mari yekune dzimwe nyika kudzamara zvinhu zvanaka uyevo vazivisa kuti vari kutora matanho ekuti nyika iwane mari yekunze. Vati pane mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekunze akatowa nikwa achashandiswa nevemabhizimisi kutanga svondo rino senzira yekupedza dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze iro rave kukonzera kuti zvinhu zvikwire zvakanyanya munyika. Vakurudzira kushanda zvakanaka pakati pehurumende, paramende, mabhizimisi nevamwe vachiti izvi ndizvo chete zvichaita kuti nyika ifambire mberi. Vati uori hauchadiwa zvachose uye vese vachawanikwa vachiita uori vacharangwa.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot, or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe. No one is above the law.
Sekutaura kwandakaita pandakatora mhiko yekutungamira nyika ino. Hapana munhu kana kambani ichabvumirwa kuba kana kutora zvinhu zvevana veZimbabwe. Hapana munhu acharegwa achiita zveuori nekuti hapana munhu asiri pasi pemutemo.
VaMnangagwa vati pane mabhiri anodarika makumi maviri achazeiwa mudare iri ane chinangwa chekurerisa basa kune vanoda kutanga mabhizimisi. Mabhiri achaita kuti nyika iwane mari yakawanda kubva kuzvicherwa nezviwanikwa zvayo, kuvandudza mashandiro emakanzuro ekumaruwa nemadhorobha pamwe nemaguta nehurumende dzematunhu. Mamwe mabhiri aya ndeanoti Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, Mines and Minerals Amendment Bill, Gold Trade Bill and the Precious Stones Bill, ne Cooperative Societies Amendment Bill. Vatu hurumende yavo inoda kuvandudza mashandiro evatapi venhau, nekudaro paramende ichaziya mutemo weZimbabwe Media Commission Amendment Bill uye mutemo weBroadcasting Services Act uchavandudzwa. Muumiriri wenoton muNational Assembly vatemba Muliswa vaudza Studio 7 kuti vatambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika sezvo achitaura zviri kuitika munyika, asi vati havafari kuti hurumende haisi kurwisa uori zvakasimba uye iri kuramba ichishandisa mari yakawanda.
And the women then fana kukata down on my expenditure. Mari zano shandisa kurumende zakanyanyi sisa. Saka hatingati tine financial discipline. Ukuchono chidriver ma Benz, ukwachungo famba, ma Range Rover and so forth. And then gawa shanzi industry, munum, will of the motor industry na manji. Yaka chingi to chibagi, asiaka gazero, kuti iwake motor. Asi motor za truck driver, this manufacturer munum. Saka izro zofuti, tofana kuwa nduza production, kuti industry, kuwe saka Zimbabwe first, meaning kuti even motors wafana ungezichi
Mutungamiri wemadzishe munyika Ishe Fortune Charumbira vati zvataurwa navamunangagwa zvinoratidza kuti vari kutevedza zvavaitaura kubvira pavakapinda panyangagore rapfuura.
80% yemitemo ndiyo angati mabottlenecks, zvekuti even if you stay doing business but if the environment is not conducive, I decide that town county planning act zvokuichicha that such as a good illustration kuti kuda kutoenda kuriwo as business. Mining and minerals act trade us through here of it. Ndeimwe yanga ine zvigozhero zvakawanda.
Mumiriri wechivi South muNational Assembly vakila zivu vaudza Studio 7 kuti vafara kuti mutungamiri wenyika vari kuda kuti mashandiro emakanzuro ekumaruwa avandudzwe.
Makanzuro jaja kuti aite something zvekuti anokwanisa kunge achidevelop life yavanhu vavo asi kukwanisa. Saka kutaura kwa president kuti zvinofanira kutariswa. Uye mamwe ma extra acho ndakuda 1963, 1972 achaindirani ni life yata kurarama hiyo zvino.
Mukuru wesangano re Southern African Parliamentary Support Trust va John Makamure vaudza Studio 7 kuti urongwa hwavamunangagwa hwakanaka chose uye chasara kuti makurukota aunze mabhiri avataura kudare nhasi. Urongwa hwaparwa nemutungamiri wenyika ndihwo hunotarisirwa kutevedzwa neparamende uye panguva yava Robert Mugabe semutungamiri wenyika handi mabhiri ese avaitaura pakuvhurwa kweparamende aiunzwa kudare. Kunyange hazvo nengo dzeMDC Alliance dzabuda mudare apo vamunangagwa vange vachivhura paramende dzati dzichange dzichipinda muparamende dzichizeya mabhiri aya nedzimwe nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urai Zembe vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mashoko akanaka chose, asi chikuru ndechekuti anozoteverwa nezviito here. Dr. Zembe vanoti vaMnangagwa vaita zvakanakawo chose pakukurudzira kuti magariro emunyika ave magariro asina bopoto uye vanorumbidzawo nyaya yekuti matunhu atungamirirwe nevanhu vematunhu aya. Asi vanoti vanoona sekunge vaMnangagwa vavimbisa vanhu zvakawandisa izvo hurumende yavo ichatadza kusadzisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvakawanda zvataurika pane zvazoramba zvichikurukurwa nayo vaMnangagwa. Pfungwa dzaiswa hadzo mukati, asi pashoko rorunyararo rokuti ngativei tinoita magariro munyika asina mhirizhonga, asina bopoto, ishoko rakanaka. Uyewo shoko rokuti izvo kupondwa kwakaitwa vanhu musi wa1 August kuzonanganidzwa zvizere, tingangoti ishoko rakanaka. Tazoona zvachitaura zvimwe zvokuti ngationei nezvekurima zvemigodhi, uye tionei nezvekushanyirana, tionei nezvemunharaunda zvokugara, zvokuti tizopa masimba kunharaunda vanhu vanyanye kufunga nezvopavanogara, kuitira kuti pfuma yedu nerimwe nerimwe avanoti maprovhinzi aya ange achisundwa navanhu vomunharaunda imomo. Ipfungwa dzakanaka chose dai zvaigona kuitika zvinhu izvi. Asi chikuru chandanyanya kuona zvendechekuti gwara ravo ravaisa remitemo inge zakwatira remitemo, zvokuti maonero andaita mitemo iyi inenge yawandisa-wandisa kuti tichazodai. Zvinoita kuti kuda basa rokuti zvizobuda rive rinorema.
Tanzwawo vaMnangagwa vachitaura panyaya yekuita corruption kana uori vayambira kuti hapana anenge ari pamusoro pemutemo achanga achibvumidzwa kubira vana veZimbabwe. Izvino zvamuno tambirawo sei?
Muroma hozaru zvinorwizi, tinotarisa makore makumi matatu namasera apfuura aya, pakaumbwa uori hunotyisa. Uori hwekutanga ndihwo hwekuti munhu wapinda muhofisi sei nomutemo wani, nokuti vanhu vakasange vasingazivi kuti mutemo uripo ndowedu, zvataita izvi zvamira zvakadai zvakadai, ndiyo fimbi youori yakakurisisa iyoyo. Kuti muzoenda mberi muzoona kuti tinokwanisa kunozvibvisa apa paine mitemo mimwe inoonekwa sekuti mitemo youori. Zvinhu zvakagozha maningi, nekuti nemakare acho anenge asingakwanisi kuti angabvisa uori.
Ndokouyawo nyaya yekuti nyika inge ichiwana mari yayo kana currency, munotarisirawo here kuti zvinhu zvinobudirira tichitarisawo nhoroondo yeZimbabwe?
Kukura gomo namawere. Saka shoko irore iro kuti Zimbabwe izova nemari yayo, mari yenyika inofanirwa kubva kuvanhu, imari yavanhu inofanirwa kubvunwa navanhu.
Mutungamiri weDemocratic Party uye vachiongorora zvematengerwo enyika Dr. Uraya Izembe vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Nhengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzabuda muparamende apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vachitaura muparamende umo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nhengo dzeparamende dzeMDC dzabuda muparamende dzichiimba vaMnangagwa pavanga votanga kutaura, ndokuimba kwechinguva dziri panze pedare reparamende. Pasina maminitsi akati kuti nhengo dzezanu PF dzanga dziri muAfrica Unity Square dzichiteera mashoko avaMnangagwa dzabva dzaendawo pedyo nepanga pane nhengo dzeparamende dzeMDC idzi, ndokutanga kuimba dziri parutivi ukuwo mapurisa pamwe nemasoja vachichengetedza runyararo. Mutungamiri wenhengo dzeMDC muparamende uye varisa chigaro webato iri Muzvare Tabhita Kumalo vati kubuda kwavaita muparamende inzira yekuratidza vaMnangagwa kuti havana kukodzera kutungamira nyika, vachiti vakabirira musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba, tiri kuti anga kurizolve nyaya yemaelections tisati tambotaura zvinhu. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatibira nemaelections?
VaMorgan Komichi vano venhengo yedare resenate uye vari mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vatsinhira zvataurwa naMuzvare Kumalo. VaKomichi vati sebato vave kugadzirira kupinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
VaMnangagwa vakaiswa nezek, vakaiswa neconcord, havana kiswa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakavhotera vaChamisa, vakavhotera MDC, ndovatinoziva isusu. Saka isusu hatigoni kuri kugonaiza mutungamiri watinoziva kuti haana kuhwina election. Saka isusu nhasi uno taramba zvaitika nhasi uno kuekspresa shungu dzedu dzokuti toda election inge ichiitwa free and fair munyika muno.
Zvichakadai, imwe nhengo yezanu PF vaedza ichidarikire vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi zvinhu zvisingavake nyika.
Vanopenga vaya, ndozvinoratidza kuti havasi mature mupolitics. They are not mature politicians. They should accept kuti zvoni people voted, handitika? And the president is ED Mnangagwa. So they should just accept that and learn to move on. And it not noises, those not about vanhu vasiri mature, vanhu vasina brain. Totarisira kuti ipapapa vamwe vana 5 vana 6 kuno 1, but you anoita walk out of parliament because the president is addressing. That means kuti they are not mature in politics.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vati upfumi hwenyika hunogona kuramba huchienda kumawere kana pasina kushandira pamwe pakati pezanu PF neMDC.
Ikonomi yemuZimbabwe iri patingati muintensive care. Inoda tsinga dzeoxygen dzinobva kuvanhu vese vangava vezanu kana kuti MDC. Saka zvazvinongoreva ne nekuita kwa chana MDC hapa, zungora kuti watena huma mguiro wezanu PF. Tinozwa kuti wezanu PF wano klema kuti wane two-thirds majority mparlament. Saka wano kwanza kuota umu chigogo za kuomeza msoro kuti warambe wachitora amba machallenge za rikuta na MDC. Tarele parlament rotaza kuendera mberi no kuti nengerina makakatama. Saka zungora kuti kusunga disimbe kwese kuzano neku MDC.
MDC inoti haisi kutambira zvakabuda musarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru. Ichiti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura anoitika pagore muNigeria auraya vanhu vanodarika zana. Mifananidzo yakaburitswa panepfenyuro yeterevhizheni nemuvhuro inoratidza migwagwa yainge nzizi dzizere nemvura ine madhaka yaive yakawanda zvekutonyudza dzimba. Mutungamiri weTurkey Recep Tayyip nemumwe wavo vanove mutungamiri weRussia waVladimir Putin vari kuti vasvika pachibvumirano chekudzivirira kurwiswa kwedunhu riri pasi pevapandukire Idlib riri muSyria. Inflation munyika inonzi yakwira kusvika pa 4.8%. Izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika mumakore manomwe apfuura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat inoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu zvina nezvigazvi sere kubva muzana kana kuti 4.8%. Inflation yakapedzisira kusvika pakadai muna 2011 muna zvita. Ongororo yaitwa ni Studio 7 inoratidzawo kuti dhora rekuAmerica rave kutengwa nemutengo wakapitwa kaviri kana munhu aine mari mubhanga achishandisa Eco Cash kana kuti One Wallet. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mashoko egurukota idzva rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti vanoda kudzora dhora remunyika anogona kunge akakonzera kuti zvinhu zvitonyanya kusagadzikana.
Pakangouya minista mutsva achitaura kuti vangangode kuti vatarise kuti zvingaite sei kuti vadzorere Zimbabwe dollar. Munongoziva kuti nyika yedu ikangonzwa kuti Zimbabwe dollar chete, vakangonzwa kuti vanhu vari kufunga neizvozvo, vanobva vatanga kutovhunduka. Saka misika inovhunduka. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vatange kumhanya-mhanya vachitsvaga mari yokunze iyoyo kuti vaibate nokukurumidza. Saka kana zvadaro zvinochireva kuti vari kutsvaga mari yokunze kwenyika vanenge vawandisa, vanayo voita vashoma, zvoita kuti mitengo yemari yokunze usumuke.
asi imwe nyanzvi munyadzi zvoupfumi vakalisto Jokonya vanoti vemabhizimisi vange vambosunga mari dzavo sezvo nyika yainge iri musarudzo nekudaro ndokusaka zvinhu zviri kudhura.
Tiri kubva maelections nokuti vanhu vari kubva maelections vane vaida kumbo ongorora kuti ihurumende yasarudzo yakamira sei, zvinangwa zvaende zvipi. Saka vanhu vazhinji vane vakasungirira mari dzavo. Saka zvinoreva kuti paya pane mari dzekunze vanhu vazhinji vanga vakasunga. Saka pakusunga mari idzodzo kunobva kwaita iko kuti zvinhu zvishote zvishayikwe mumashopu.
VaJokonya vatenda kuti kunetsa nekudhura kuri kuita dhora rekuAmerica pamusika ndizvo zviri kupa kuti zvinhu zvidhurewo.
Zvimwe zvaitika futi ndozvokuti foreign currency yanetsa kuwana. Saka kuimporta zvinhu zvazvipinda munyika zviri kushayikwa. Saka ndopanoita kuti mutengo manje weforeign currency ukwire, ndozvanyanya kunetsa. Foreign currency ndo yakwidza mutengo.
Dr. Kanyenze vati zvinhu zvichanetsa kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nenyika uye zvichatora nguva.
Ndoda kuti zvinhu zvidzikamiswe matauriro anoitwa zvinhu, vanhu vatanga vagara pasi, vanhu vatanga vaongorora kuti zvavari kutaura izvi zvinobatamisika sei. Saka ndo zvinofanira kunge zvichiitwa nokuti mari yacho haiko yokunze kwenyika. Saka tikasagadzirisa nyaya idzodzo nenyaya dzinobatsira kuti tive nekudyidzana nedzimwe nyika nokukurumidza kunozoita kuti Zimbabwe ione mikana yokuona wana nzira dzekupinza mari yokunze kwenyika munyika nokupundusa upfumi hwenyika. Ndo zvinhu zvichabatsira pane ramangwana kuti tidzikamise misika iyoyo.
Vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni vanotiwo zvinoda kugadziriswa zvinozivikanwa.
Chekutanga, vanofanirwa kugura havi yekukwereta. Ndo dambudziko redu guru kubva kuna vaMugabe. Kukwereta muno munyika, munoziva kuti chikwerete chehurumende muno munyika inonzi muchirungu domestic debt yakakura kupfuura chikwerete chevekunze kwenyika foreign debt.
Mumiriri weBritain muZimbabwe uyo ave kuenda kunoshandira kuNigeria, Ambassador Catriona Lang, vazivisawo nhasi kuti Britain ichabatsira Zimbabwe kubhadhara mitero pazvikwereti zvayo kana kuti maarias ayo ave kusvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora kana kuti $1.8 billion. VaJokonya vanoti mashoko eBritain aya anofadza. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanotengesera migwagwa mumasvingo nhasi vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru avanga vachivadzinga munzvimbo dzavanotengesera senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Hurumende yabatana nekanzuro yemasvingo mukubvisa vanotengesera migwagwa ichiti paanotengesera hapana utsanana. Izvo zvinokonzera chirwere chekorera icho chakauraya munhu mumwe chete pachipatara chemasvingo General Hospital svondo rapfuura. Mapurisa ane futi pamwe neekanzuru aswera achitandanisa vatengesi vashoma vange vachiramba kubva mumigwagwa vachiti havasi ivo vari kukonzera chirwere chekorera, vachipomera kanzuru mhosva yekusaa padhorobha mvura yakakwana pamwe nekutakura marara. Amai Lilian Gore vanoti havasi kuzobva mumigwagwa nekuti zvavanotengesa hazvikonzeri korera uye hakuna rimwe basa ravanoita kunze kwekutengesa.
Hatisi tiri kukonzera korera, tiri kukonzera korera kusasengwa kwemabhini nekusaya nemvura nekukasira kumalocations. Uye mabasa ngavatanga vativhurira mabasa vozotidzinga mutaundi. Nekuti vakatidzinga mutaundi tisati vana mabasa tinofa nezvara, hatina chekupa vana vedu, ndopane raramo yedu ipapo pakutengesa.
Sachigaro weMasvingo Vendors Association vaEdward Jacob Manzanga vanoti kanzuru ngaidzivirire chirwere ichi nekuita basa rayo nemazvo kubudikidza nekuwanisa vagari mvura yakachena pamwe nekuchenesa guta pane kupomera vatengesi mhosva isiri yavo.
Isu savanhu vari kutengesa mugwagwa mavhenda tinoona kutoti kwava kutongotijerera kwavari kutongoita. Tinokonzera korera munhu wose unoziziva. Tinokonzera korera kusauya kwemvura yakachena muvanhu. Uyezve suwa sitimu yakadhakwa kare, yakadhilabhidhetedhi yakaora kare. Isu mavhenda, zvatinoti zvinovamire maindastri hakuchina. Itoti tichiungana titsvake mari hatikumbiri odha kwavari yokutitengesa. Asi panoramira munhu ndopaona kuti munhu apararire ipapo.
Asi meya guta reMasvingo vaColeni Maboke avo vakasarudzwa zvine mutauro vati izvi zvaitwa kuitira kuti kanzuru idzivirire korera uye vati dhorobha ravo hasati ranyatsobata nechirwere ichi semamwe maguta.
Tinoona mvura yanga ichimbonetsa mazuva apera asi tichagara pasi nevamwe vangu vese tiri 10 tione kuti nyaya yemvura tingaipedza sei. But iko zvino tutona kuti patova ne progressive move nokuti malocation mazhinji esava kurisi pamvura chinhu chachakangomira chachanengo yakareba stereo saka chinhu chachingakwanisa kuwanikwa musumwe chete asi yanga iri process then tine nyaya dzemabhini anoda kuti iadreso futi tairireva zvaizvo kuti mabhini anofanira kuti acollectwe nguva iripo zvakarezve chigwere checholera typhoid munomasuka chisati chapinda saka tikakurumidza kuramba tikakurumidza kugadzirisa nyaya dzemabhini nenyaya dzemvura idzi tinoona tichisevhaivha pachigwere checholera ichi
kunyange hazvo tatadza kubata mukuru webazi reutano mumasvingo dr Ahmed Atshamu kuti tinzwe nezvemunhu wechipiri anonzi akabatwa nekorera svondo rapfuura vakaudza vatori venhau kuti munhu akashayika nechirwere ichi mumasvingo akange abva nacho kuHarare kusvika pari zvino vanhu makumi matatu nemumwe vafa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabatwa nechirwere ichi zvichakadaro mafuta ekufambisa motokari ava kunoitsa mudhorobha remasvingo umo masora mune zvitechi zviviri zvanga zvine mafuta uye kune mitsetse mikuru vanotengesa mafuta aya pazvitechi zeglobe petroleum netotal varamba kudongwa mazita avo vachityira basa ravo vanoti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze yekuamerica kuti vanohodha mafuta kunyika dzakapoteredza vanofamba nedzimotokari vakaita savadheregonese vanoti vari kurwadziwa nekupedza nguva yakareba vari mutsetse kuti vawane mafuta
zvinoti zvosara zvore totanga kufunga rimwe gore re2007-08 kwataimboti taigona kuita queue inoreba kana 5 kilometers tiri mumutsetse tichiva tapo tigarapo saka tanga ichiti dai vagona kutibetsera hurumende ione kuti yosolva sei dambudziko iroro mumasvingo iri pagulo chete ndava nemore than 5 hours ndiri mumutsetse tichingotevera nokuti kwai kwatabva kure tanga titori kumarobots ngouyawo bichana vamwe vanocherawo nemajerikeni vamwe vari kumwawo nemota idzodzo saka kutongoita zvokutongoteverera
kubva pakapera sarudzo zvinhu zvizhinji muzvitoro zviri kukwira mitengo izvo zviri kupa kuti vanhu vatye kuti nyika ingangosvika payakambosvika mugore ra2008 ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba
yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tanga tiri kutarisa zvaitika muparamende nhasi apo nengo dzeMBC dzabuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedzi vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunyangwe hazvo dare reConstitutional Court rakati vaMnangagwa ndivo vaka kasarudzwa zviri pamutemo regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii
uri kutaura naamerica pefriend rekujobek ndinoti kune vanotungamirira veMDC vari muparliamendi vabuda muparliamendi aindoona sekuti vagona because hapana chazvinobetsera kuti varambe vachingoteerera chinhu chimwe pasina kana chimwe chinhu chinombogona kuti chingagadzirwa
hello makade
tiri wade tiri kutaura nani uye muri kupi
ndataura na Pauline Jatoka ari kuZimbabwe muguta reHarare kuHarare kuri right tambopfuurawo nako kuparliamendi kwakune mutungamiri wenyika tikaona member of parliament batho reMDC Alliance vanga vari kupanzira chimba havanga vachimba nzeo dzavo dzakasiyana-siyana kuti hatidi kutongwa nevanhu ava tichii but now isusu tiri kuti vanhu ndo basa ravo ravanenge vaendewa parliament kuti vanoimba nekubuda muparliament vachita zvavanga vachiita zvaiziya hatikuvamanikidzo kuti harispekte mutungamiri wenyika nokuti vavanga vachipowa nyaya dzekuti tirikurwira kuti yedu yakadiwa kuramba tichimira nemutungamiri wedu webato reMDC reMDC Alliance but tikutana zvimwe zvinhu zvakakosha for example vanhu vari kufa nekorera they should be fighting for that not kuramba vachirwira kuti yavari kuziva kuti yakadiwa kana kuti haina kubiwa no one knows kuti what happened but now Emmerson Mnangagwa ndiye amutungamiri wenyika nyika ngaichiendera pamberi ngavamirire vanhu vazhinji vari kufa kotirikatarisa kuti mana gireni zvikunanani vanhu vari kufa hakuna chiriko hakuna chinhu nyika yakanyanya inenge ichimboitika but vanhu vemuparliament variko parliament vari kuimba vachita zvisa nebasa rete variko saka ini nesecitizen nemuno munyika ka ndiri kuti ngatibwenzerai pamberi tirise zvinoisa nyika pamberi tiite development yenyika noti zvekuramba vanhu vachita zvemagiraji avo nechii
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
vateereri musakangana kuteerera chirongwa chedu chevechidiki chethe connection apo tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pastate of the nation address yavaita nhasi muparamende sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika yana mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standekile Musanga.
Soko isika tisenda bakuvi